Nguva dzemabuda zuva uri musi wechishanu apo Joakim Momela mukomana ane makore gumi nemaviri ekuberekwa achinotasva bhasikoro rake kuenda kuchikoro achibva pamusha paanogara nambuya vake kumaruwa ekumavale kuhange district mudunhu rematevelen north. Zvisinei nekuti hakwanisi kugara pachigaro chebhasikoro rake sezvo mhomho wake uri mudiki, Joakim anoratidza kufara kukuru achichovha bhasikoro rake zvine simba uye munzira anopfuura adzidzira nechitsama vari kufamba netsoka, vamwe vashoma vachimhanya kuteverana nebhasikoro rake. Joakim ndemumwe wevana zana vemuzvikoro zvishanu zvemuhange district nezviviri mucholocho district vakapiwa mabhasikoro pasi pechirongwa chekubatsira vamwe vana vanoshaya vanogara kure nezvikoro chiri kuitwa neboka reZimbabwe National Wildlife Authority kana kuti ZimParks zvichishanda pamwe nesangano yeInternational Fund for Animal Welfare kana kuti IFO. Mbuya vaJoakim amai Spiwe Moyo vakaudza Studio 7 kuti iwo nevamwe vagari vanogara vachityira upenyu hwevana vavo nekuda kwemhuka dzinorura munzvimbo iyi. Mutevedzeri wasachigaro wekanzuro yeHwange Rural District Council vaVulindlela Lagasela vanoti sezvo zvikoro zviri kure vana vari munjodzi nekuti vanodarika nemumasango ane zvikara.
Wadhi yangu iri kumatezi uko ndine muganhu neNational Parks. Tine zvikoro zvinosvika izvo 6 pawadhi pangu. Mune misha iri kure nezvikoro zvedu, so tine tambudziko rakati pakufamba distendi inofambwa nevana vechibva kumba vechienda kuchikoro.
Muzvidzidzo zvavo vana vemuzvikoro zvemuhange vanodzidziswawo nezvemhuka dzesango kusanganisira zvavanogona kuita kana vachinge vasangana nemhuka idzi nekuti kusangana nadzo chinhu chinogona kuitika chero nguva. Ishe Dingani neLukova wekuhange vakaudza Studio 7 kuti dambudziko rekuti vanhu vari kuvhiringidzirwa upenyu hwavo nemhuka dzesango riri kukura.
Mhuka dziri kuno uku dzaakunesesewo pechave shumu inopinda mudhangira vanhu kuuraya dhonge, uombe, mbuzi. Ezai mutelling the truth kuti nezuro mombe yanga yakaruma. So ndiyo conflict yacho too much nemhuka idzi. So tiri kuuya mumisha manje these days injuring people. Saka still we are conserving mhuka idzi tikugara nadzo. Vabatsira chaizvo vana vanobva kure vanomwa makuseni kudzokera futi usiku. Saka kana ana bhasikoro zvakadai zvichavayamura chaizvo.
Kunze kwekupa vana vechikoro mabhasikoro, ZimParks nesangano reIFO vari kubatsirawo vamwe vana nekuvabhadharira mari yechikoro, kucheresa zvibhorani zvinobatsira vagari kuti vawane mvura uye kuitira madiridziro pamwe nekugadzira matanga anobatsira kuti zvipiwo zvevagari ava zvisadyiwa neshumba kana mapere. Vasimba Rashe Chisera ndiwo mukuru mukuru wezvirongwa zvekudyidzana nevagari musangano reIFO. Vanoti donzo guru rezvirongwa zvavari kuita mushandira pamwe nazvo neveZimParks nderekuti vabatsire kusimudzira upenyu hwevagari.
Maprojekti anoitwa anozama kuumbiridza nekudyara batsira pamwe chete kuti zviwanikwa zvesango zvinosanganisira masango, miti, uswa nemhuka pachizvadzo dziwane kugara kwakanaka, uye vanhu vari munharaunda idzo dzimwe chete idzodzi vawanewo zvinobatika zvinoumbiridzawo nekuvandudza upenyu hwavo.
Asi vamwe vakaita semutauriri weZimParks vatinashe Farao vanoti zvave kuda kuitwa neBritain kurambidzira kuti mhuka dzakaita senzou idzo dzawandisa musadak dziurayiwe kuchapa kuti kunetsana kwevanhu nemhuka kuenderere mberi.
Rakapfuura ra 2023 vanhu vakarasikirwa neupenyu mushure mekunge vasangana nemhuka dzemasango vanosvikaiwo 50. Uwandu watidererei kubva pamakumi matanhatu nemanomwe egore rakapfuura ra2022. Asi zvinoramba zvichitishungurudza nokuti vanhu vakaramba varoramba vachikwazwa nenyaya yemhuka, nekuti padzinenge dzichashaya mvura madzinogara dzinofamba nzendo dzakareba dzichitsvaga mvura ndopadzinosangana nevanhu, poita makwikwi pakati pemhuka nevanhu vese vachida mvura kana chikafu. Ndodambudziko ratinati.
Vamwe vari kupikisa danho rekuda kurambidza kuurayiwa kwemhuka vanoti nyika dzakaita seAmerica neBritain hadzitevedzeri zvadzinoparidza sezvo idzo dzichitendera kuurayiwa kwemhuka dzinenge dzawandisa munyika idzi. Asi nyika idzi dzinoti mhuka dzakaita seshumba nenzou dzikanzi dziurayiwe dzinogona kuguma dzatsakatika zvachose. Ndakamirira Studio 7 paMavale Primary School kuhwange, ndini Kudzanai Musengi.